Tino benza akanda chibodzwa chasiyanisa here Charles ne Ngezi Platinum Stars Nasi Maskati apo Ngezi yaro wa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angatitarisira kuti chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chinorowa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reKasolaga Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoints makumi mana nerimwe chete, mapoints maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana neChicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe neNgezi Platinum Stars. Mutsigiri weCapes United vaPhilip Regele vanoti chikwata chavo pamwe chete neDynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati peHighlanders neNgezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu. VaFarai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoi kutotora.
Asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaTinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iri kuswedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inoraridzwa naNesbet Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chiefs 1 FC Platinum 1, Shesham 1 Wange 0, Simba Bora 1 Yada 1. Mangwana, Capes United vs Black Rhinos, Highlanders vs Chicken Inn, Triangle vs ZPC Kariba. Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.